Vashparra urongwa uumarare nasi, gurukotare zvemari, vamtulingove, vati urongwa uu, uwavari kudaidza kuti Transitional Stabilization Program, wakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika, kubva pari zvino kusvika muna zvita 2020, kubudikidza nekusimbaradza nyaya dzekurima, kucherwa kwezvicherwa, kusimbisa nyaya yekutengeserana nedzimwe nyika, kudzikisa mari inoshandiswa nevari muhurumende, kugadzirisa migwagwa, madhamu nezvimwe zvivakwa zvehurumende, pamwe nekuona kuti makanzuru ose aita zvose zvaanosungirwa kuita kuitira kuti veruzhinji vawane ugaro hwakanaka. Vanxuve vati hurumende ichasimbaradzawo nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzeveruzhinji pamwe nekuona kuti munyika magara muine runyararo kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vemabhizimisi ekunze vanoda kuzosima mari muno. Vatiwo zvakakosha kuti vemabhizimisi emuno vasimewo mari yavo munyika senzira yekukwezvawo vekunze uye kuti nyika yashanda zvakasimba kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund nemamwe.
Program ye Transitional Stabilization ndegu dzigira hufumi hwenyika so that we to fix the economic problems to now at the moment, which is a growth that needs to come up, which is zema finances, zumari zehulumende in terms of China expender that we expend, and also to control the wage bill and so forth. So the program is meant to figure the economic recovery for the country.
Vanxuve vaenderera mberi vachiti upfumi hwenyika hwakatarisirwa kukura nezvikamu zvina kubva muzana mumakore mana kubva gore rinouya huchizokura nezvikamu zvinomwe kubva muzana mumakore anonge achitevera maererano neurongwa hwehurumende hwekuti munhu wese munyika ange ave kugara zvakanaka panosvika gore ra2030. Vanxuve vatiwo hurumende ichawedzera nhengo dzeparamende mari dzadzinotambiriswa kuitira kuti dzinyatsoitawo basa dzakachena mwoyo sezvo vachiti nyaya dzinozeyewa nenhengo dzeparamende mudare radzo dzichibata upenyu hweveruzhinji.
Nyaya yeparamende ndekuti they are playing an important role. Ibasa rakakurisa saka tota kuti vave nemaresources vanonida kuti batibatsirewo batimonitor ndivo vatomadont monitor kasasehurumende handiti. So we want to make sure that they have enough resources to do that vaite basa iroro.
Vanxuve avo vanga vakatsigirwa nemunyori mubazi ravo vaGeorge Guva Matanga vati mari dzemitero dziri kubhadhariswa vanhu dzichashandiswa kugadzirisa zvinhu zvinobatika zvakafanana nemigwagwa nekuona kuti zvipatara zvine mishonga vachiti zvakakosha kuti nyika irwisana neuori kuti mari dzemitero dzioneke kushanda kwadzo. Mushure mekuparura urongwa hwavo, Vanxuve vaudza Studio 7 kuti vane urongwa hwekubvisa mari yemhando yemabond notes nekufamba kwenguva mushure mekunge vagadzirisa zvinhu zvakati kuti.
Aiwa, I see policy consistency e-process ka. Handiti takaita nemusi weMonday, whatever we did on Monday, e-process, tichingofamba. So just be patient with us. Noziaka, sometimes if you gaita too fast, it can also cause us zvimezvi zvisina kunaka. Disequilibrium. So it's a process. Eventually, we'll have a normal currency situation. I can't tell you kuti zvichatora nguva yakadini, yakareva kana short, but we'll get there.
Zvichakadai nyanzvi munyadze zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti hapana chinofamba kana hurumende isina kuzvipira kuita zvose zviri kutaurwa navanxuve.
Chokutanga chingade kutaurwa ndechekuti hapana zvitsva zvokunyanya kubuda mugwaro raparurwa iri. Vari kutaura zvinhu zvatagara tichiziva uye zvinhu zvatagara tichikurudzirawo hurumende kuti inge ichiita. Nyaya dzekuti tinge tichidzikisa atinoti pachirungu marecurrent expenditures. Nyaya dzekutraya kuwandudza yatingati tax base nyaya marifomu ari kutaura ndo zvatachingotaura but chakakosha tijekese ndechekuti panenge paine will necommitment here yekuita mareforms mamwe acho ari kutaurwa aya nekuti normal ndopa pachinyanya kangani sika zvinhu ipapo but wongu it no taura zvinhu zvakanaka but pakuzo implementa saka I think nyaya iripo nde kuti are we able to walk the talk in terms of implementing what needs to be implemented and chimwe chakakosha chatokangani sika panyaya yese yemareform nde kuti pangadai paitwa a strong consultation consultative process a strong dialogue you know involve my partners SM economy you know involve my stakeholders SRM Zimbabwe I think ipapo ndopane tamudziko guru ndekuti pakaita consultation pakaita dialogue panoita kuti pawe ne ownership zvinoita kuti pawe ne cohesion zvinoita kuti pawe ne maonera pamwe chete ndinoti mareform mamwe acho ari kutaurwa aya mareform ane kudzingwa kwavanhu mabasa mukati saka anenge achida kuti nzi zvinge zvichitauriranwa pachirongwa inoti social contract
vachitambara vati Zimbabwe inogona kusimukira kana ikashandisawo zviwanikwa zvayo zvakanaka pasina kutsvaga mari kunze yekuisa muupfumi kana kuti stimulus package
zvinogona kubudirira pasina stimulus package I think chakakosha kuti tinge tichijekesawo ndechekuti maresources muZimbabwe tinawo akawandisa and maka for example makanya yekurationalize government expenditure inogona kucreate a fiscal space inogona kucreate a fiscal room inoita kuti hurumende inge ichikwanisa kuinvesta munyaya dzesocial services uye nyaya dzeinfrastructure saka stimulus hongu yakakosha but point ndihombe ndeyekuti maresources tori nawo muZimbabwe we can even finance we are actually able tinogona kufinance our own development pakangova ne vision nemaonero nemurangariro umwe chete iwoyo nekuti mari asanyika zhinji dzabudirira vana China vatiri kutaura na Vietnam nyika zhinji dziri kuEast Asia dzakaita take charge over their own development by financing development process using my domestic resources using my own resources saka I think we are yeah my resources now yes stewardship I think though yanga iri kutadambudzika nyaya yema wrong priorities
vanyuve vazivisawo kuti hurumende ine hurongwa hwekuti pave nenzvimbo imwe chete ichange ichipa maresinesi kune vekunze vanoda kuita mabhizimisi muno vachiti pane vamwe vana muzvinabhizimusi vavasina kudoma nemazita vavati vakatosima mari dzavo kune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe nechikonzero chekuti vainzi vatsvage maresinesi anodarika makumi maviri kuti vaise bhizimusi ravo muno bazi rezvemari ratiwo riri mubishi kuongorora nyaya yekuti vari muhurumende vashandise motokari dzisingadhure senzira yekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende muzvinhu zvisina nemusoro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.